no architect, but arrested central police station.
Why could face a charge of contravening section 37, subsection 2, paragraph E, the Electoral Act? But since you were 2018 general election, I get a false declaration of Tiger and Baba Baba, which was 57, 56 Moro Street to an order P. But you know what is true? 2018, right? Baba Baba was over after the election of 2019. So that charge is baseless.
Chiri kunzwa kuti vari kunzwa nevanhu vakanyoreswa zvakare zviri kunze kwemutemo.
Aiwa, people need to understand this thing correctly. Iwe uri doctor, uri candidate, mukeno randiti. When people are registering, vasina maproof evidence, vanoenda kuzek, vanyora maafidavit zvokuti ndokujoka kandimi ndokugara panamba yakati. Obvaenda kwacommissioner of votes kutingwa, toenda kuzek ondoregister. Right? So, munhu akapara mhosva, hatisiye akaapplya ku. Not only that, but
imi segweta rava gomba munoti nezviri kuitika izvozvo. Asi chii chingadai chasvitsa kuti zviitike izvozvo? Asi zvinozoita here kuti vagomba vakwanise kunge vachikwikwidza musarudzo dzemabi elections ari kuitwa nokuti unonzwa kuti vachakwikwidza.
Vakaita mapepawo okukwikwidza akatambirwa nebato rinoita zvemaelections vagoelectoral commission. Hapana chinotarisa vagomba kukwikwidza musarudzo idzo. Varipo timu yavo ipaground vaotokambeni. Chivo chete ndovari kubatwa.
Vane vamwe here vavakasungwa navo vavari kupomerwawo navo mhosva imwe chete? Taizwawo zvakare vachipomerwa mhosva yekupisa motokari yavambwende. Nyaya yakamirawo sei iyoyo?
Nyaya iyoyo haina vambwende kubatwira kare vachida kukwidzwa vachatiswa kumapurisa asi mapurisa akuvaranidza. Hapana nyaya yakadaro. Nyaya yakaitika kinoti yakaitika kare kare. Vambwende vakaongorora nyaya yavo vakaona kuti aiwa kuita zvisizvo. Vakatombokwidzwa nyaya iyoyo.